manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gumi guru 19, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe wevanhu vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemaheremeti emapurisa akawanikwa muHarare vatapadzwa Hilton Tamangani vanoshaya vari muusungwa. Zangano reSADC rokurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevanhu vakasungwa nenyaya yemaheremeti emapurisa anonzi akawanikwa muHarare svondo rapera vatapadzwa Hilton Tamangani vanonzi vashaya vari muusungwa kujererera Harare Remand Prison muHarare makare uko vanga vakachengetedzwa vakamirira kuzotongwa. Vatamangani ava vairarama nekutengesera mumigwagwa yemuguta reHarare vakasungwa pamwe chete nevamwe gumi vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemaheremeti emapurisa anonzi akawanikwa akavigwa muwaro wechivakwa cheRobinson House muHarare. Hurumende yatsinhira nezvekushaya kwavo uku kuburikidza nemashoko aburiswa nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana avati pane mumwe murume ashaya ari muusungwa akamirira kutongwa. Asi gweta ravatamangani vamarufu mandewere vekuZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vanopa mhosva yekushaya kwavatamangani kumapurisa ayo vanoti ndiwo akavashungurudza pamwewo neveZimbabwe Prisons and Correctional Services ava vanoti vakaramba kuti musungwa aonekwe navana chiremba. Studio 7 yakundikana kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi vamandevere vanoti vari kuronga kusungisa veZimbabwe Prisons and Correctional Services pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi ichocho kuti pane umwe wasungwa pane vakumaseven vakasungwa vaya vachimirwa mhosva yekunzi vakarova mupurisa pane hwana wavo akanga akakuvara zvakaipisisa nyange kuti vose zvavo vanga vakarohwa vakakuvarira zvakaipisisa. Saka nezuro takaudzwa kunzi mukomana uyu akudhwara kwava kuda kundoira kuma5 tobva tamhanya kumaprisons kuti vakwanise kuti mwana uyu aonekwe nemadhokita ake aanoda. Magadijeri vakatirambidza kana kupera matsamba yedu kana kutaura nesu vachionda uyo gwaro rabva kukoti chete. Saka naizvozvo nhasi manheru angoita kunzwa tinyika zvinhu atifa.
Saka imi mune matanho amuri kutora here nechiitiko ichi?
Matanho tichatora izvi ndeyekuti kufa kwemwana uyu afa munhu anga asingafani kufa kuti dai akangoonekwa namachiremba ake anga asingafani akafa. Saka tichange tichitora matanho ekusungisa ivo vanhu vekuZimbabwe Prison Services nekuti vatarisa kuti havana kuita basa ravo ravakanzi vaite nendare nemazvo. Vakanziwo vange vati munhu achionekwa nemadhokotera kubva musi weMande patikapinda mukoti vakanzi vanhu vangavaonekwe nemadhokotera asi havana kuvaonekwa nemadhokotera vakanzi muisa kuchipatara nezuro chete vanova kuti akuzvimba zvakanyanya. Saka mapurisa nevanhu vekwizo ndivo vakonzera kufa kwemwana uyu. Saka nezvizvo vakonzera kufa kwemwana uyu vangiritira matanho ekuti tisungise vanhu ivavo nekuda kwekufa kwemwana uyu.
Tiri kuona pamashoko aburitswa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko vari kuzivisaiwo kuti mukomana uyu akapinda mutirongo asiri kunzwa zvakanaka. Ndizvo here?
Asiri izvoba. Mukomana uyu akapinda mutirongo akarohwa, akanga akarohwa nemapurisa. Takanyatso kuzvitaura tikazvitaura kumukoti munhu anga akarohwa zvakaipisisa. Anga asingakwanisi kana kufamba, anga asingakwanisi kuita sei. Takabva vakanyeba vachidaro. Vanhu vakarohwa vese variko, kuti vakarohwa vese. Vana ivavo vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa.
Saka muri kushanda here nemapurisa neyo vekumajeri ava panyaya iyi? Muri kuwirirana here mukushanda kwamuri kuita?
Zviri izvo zvatisatambotaura navo. Angotifonera achitiudza nezvekufa mapurisa aita nyaya iyi ndoga vakakonfirma naye zvishuva mwana uyu akafa. Hatisatambotaura navo parizvino.
Saka makwanisa here kunge muchinoonawo mutumbi wake?
Hatisati tambokwanisa, tatida kutimire hama dzacho tigoenda tese nehama dzacho pano kuti tinge tegasi magweta.
Tichitarisa kubatwa kunoitwa vasungwa nezvazoitika izvi, zvii zvamungataura panyaya dzekodzero dzevanhu vamandevere?
Tagara tichingotaura kuti mabatwa anoitwa vasungwa nemapurisa eRepublic Police haaziriwe. Hapana chikonzero choita kuti munhu asungwa ange achirohwa nemapurisa. Hazvibvumidzwi kuti musungwa abatwe zvisina hunhu achirohwa vachimanikidzwa kutaura zvavasina kuita, vachitotswa, vachitwa. Hazvibvumidzwi izvozvo.
Vanga vari gweta riri kumirira vatafadzwa Hilton Tamangani nevamwe vasungwa vamarufu Mandevere vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabato vasamero wadzai vanove mukuru wesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, ava vanoti vanorwadziwa zvikuru nekurasikirwa nemumwe wavo ari mumaoko evanofanirwa kunge vachichengetedza kodzero dzevanhu.
Isusu tiri kushushukana chose nezvaitika kuhama yedu Hilton Mashaya ari musungu. Tafadzwa anga ari pane vamwe bezeni vanotengesa mumugwagwa vanga vakabatwa vari muusungwa vachipomerwa nhau yekunzi vanga vane chokuita nemahelmeti emapurisa akawanikwa. Isusu seboka tatiri kurwadzikana nezvaitika, tabatikana zvikuru nokuti nyaya iripo ndeyekuti Hilton munhu anga achitraya kuripira mhuri yake ende anga ari munhu anga azvipira kuzvishambira nenzira iri pamutemo. Saka kana akusungwa zvakadai zvinotirwadza, osungwa, kuurawa zvinotirwadza. Saka isusu seboka tiri kushushikana. Tiri kuziva kuti pane statement yabudiswa nehurumende, asi taitarisira kuti hurumende pastatement yavaburisa dee vanga vataura pachena kuti chii changa chichirwadza Hilton sezvo vanga vati munhu anga ari muusungwa achirwara. Taida kuziva kuti akasvika pakurwara sei ari muusungwa zvaigona kutibatsira, asi tiri kuchema ende zvinhu zviri kuchishusha isusu sevanhu vari kuona vanotengesa.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashaya vanga vari mumwe wevanhu vanga vachipomerwa mhosva namapurisa ekurova mupurisa uye kuvharira nzvimbo iyoyo yavaiishandira yekuti yanga isisasvikiki nemapurisa. Munoti iwo imi?
Haiwa, takazviramba kubva pakatanga kutaurwa nyaya iyi. Isusu seboka reZSET takatingori pachena kuti aiwa, mapurisa ngaaite tsvagurudzo dzavo nenzira dzakanaka. Isusu hatikurudziri mhirizhonga, enda pana vanhu veboka redu vatinoshanda navo vatingakurudzira kuti endai munorwisana nevenzvemo. Aiwa,
chiitiko ichi imiwo sevamwe vanhu vanorarama nekutengesa munzvimbo idzodzo dzemuHarare chakusiya ipapi?
Chatisiya tine kunyunyuta, chatisiya tine kutya kuti kana iriyo hurumende yedu yatinotarisira kuti ichengetedze iriyozve yakutora upenyu hwevanhu vari kutora kurarama, toita sei? Onai kuoma kwakaita upenyu izvozvi munyika. Vanhu vacho vari kutora kurarama ndo vaakuteverwa vachindourawa. Aiwa, zvinoshungurudza. Saka tinoita kubatikana seboka, tinoita kubatikana semaazenda senyika yese.
Vanga vari mukuru wesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano remubatanidzwa wenyika dziri kumaodzanyemba kweAfrica reSADC riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba musi wa25 Gumiguru unowemwedzi uno mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvinonzi zvakatemerwa vamwe vatungamiri muhurumende pamwe nebato rezano PF uye mamwe makambani anotyidzana nehurumende. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wesangano reSADC Dr. Steko Menatex vanoti nyika 13 idzo dzinomba sangano iri dzakatarisirwa kuita kana chiizvacho asi chiine udzamu mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi izvo vanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika yeAmerica pamwe nedzimwe dziri kumawirira.
So it may be settlements, it may be demonstration, it may be an activity.
Nganguva magwaro kana demonstrations kana chii zvacho nokuti tinotarisa kuti kutorwe matano akasiyana siyana asi aine chinangwa chekuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvebviswa.
Dr. Tex vanoenderera mberi vachiti sangano ravo rakatora danho rekubatsirana neZimbabwe mukurwa hondo yekubviswa kwezvirango izvi nokuti ndizvo zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvije nokodze zvironda.
Zimbabwe has tried for quite a number of years, but we are not seeing results.
Zimbabwe yakaedza kwemakore mazhinji kuti zvirango izvi zvibviswe asi hatisi kuona pundutso. Saka tiri kuratidza nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango izvi kuti regai zvizvarwa zveZimbabwe zvibude muunapwa kwazviri kuraramira nokuda kwezvirango zveupfumi. Kana paine zvirango zveupfumi munyika, nyika yacho inorasikirwa naana muzvinabhizimisi.
Asi nyanzvi munyadze mutemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti SADC yakafanira kusvaga kuti chakaita kuti musoro uteme chii muZimbabwe.
Pakauya sidera bye 2000 around 2000 toma sanctions main reason why tikwanzi mune mahuman rights abuses akawanda vanhu vainyangariswa vanhu vachidii. Saka iko zvino pakazopinda the new regime vamwe vari kuona sekuti hazvina kuchinja zvaiitwa izvana hazvina kuchinja. Saka kuti vabvise masanctions vanenge kuita sekuti vatopa blessing kuti rambai kuita zvamaiita zviya. Saka ndikazoti pakadiro panonetsa kuti vabvise masanctions.
Vakukwengwe vaudza Studio 7 kuti SADC yakafanira kutora chidzidzo munyika yeAmerica neidzo dziri kumawirira nekutemerawo Zimbabwe zvirango zveupfumi senzira yekukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti igadzirise zviri munyika.
Ngaipe maconditions kuti timanye nemi itai 1, 2, 3, 4, 5 maconditions yawo nyasa kuona kuti maybe anogona kupuwa period kuti by nguva yakati mufana kuva maita meet maconditions awa zvinobatsira izvozvo ende zvakanakira kuti funding power ne guarantee yokuti zvinhu zvichaitika zvakati.
Vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinogara nekurarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vaAlex Chikwanda vanoti uhoro neumbimbi ndoga ndizvo zvaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika.
How come Mnangagwa managed to hire a hired chartered plane from Harare to Bulawayo ichibva ku France? But mapeza ulara mani mapeza makuadresa mnawezo hati wa suffering because of sanctions. Imari inodikuwa kuriviva parirenya tuwa hospital kutuwa naone mshonga. Ure vene a quarter of that money that he hired a chartered plane for one day. The biggest sanctions that we have is ZANPF. The biggest sanctions that we have is Mnangagwa. The biggest sanctions that we have is ZANPF system.
Asi muzvane memorum tizina vanorarama nekuruka misoro mudhorobha reGaborone vanoti matambudziko ari munyika ava kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviise misoro pamwe chete kuti zvinhu zvigadzirisike nekukasika.
Pumapato ariko acho nainini hatiri kunyatsonzwanana. Ngatigarei pasi tiise misoro pamwe chete tinzwirane tsitsi kuti zvinhu zvese zviri kuuya izvi zviitiwa netirwise tiri pamwe chete. Tirwise masanctions acho tiri pamwe chete kwete kuti mumwe akamira nechichumwe achiti uyu ndinozvigona uyu achiti ndinozvigona. Hakuna chinofamba. Even mumba chemo chemo baba namai vakamira vachiti uyu ndiri baba uye ndiri hakuna chinofamba.
Chisungo chekubatsira Zimbabwe chakatorwa pamusangano wechimakumi matatu nepfumbamwe wevatungamiri venyika dzemusandiko wakaitirwa muTanzania mumwedzi waNyamavhuvhu gore rino. Mugore ra2001 hurumende yeAmerica yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA senzira yekukurudzira utongi hwejekerere pamwe nekuwandudza upfumi hwenyika muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Mshanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochi pakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa, amai Linette Karenye Kore, avo vari kupinda mumisangano iri kuitirwa muguta reWashington DC weIMF neWorld Bank. Regai timbonzwa kuna amai Karenye Kore kuti vari kuzvifambisa sei uye kuti misangano iyi yakakosha sei nyanya kuvanasikana nemadzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti misangano iyi yakakosha sei.
Ndadzidza zvakawanda Marvelous. Ndaona kuti nyika yedu ine zvizhinji zvainofanira kukura uye nekuita kune dzimwe nyika. Kuya kwandaita kuno kuya kuzoona kuti World Bank neIMF maprogramu avanoita anobatsiridza nyika dzakawanda ndeapi. Ndaonawo kuti maprograms avo mazhinji ane chekuita maringe nekusimudzira madzimai, nekusimudzira vanasikana nevanakomana kurwisa poverty munyika dzedu nenyaya yeclimate change. Kunze kwedu mamirira kwakaita kuchinja kuita zvinhu nemaprograms avari kufanda nyika dzose.
Tinoona imi muri mutevedzeri womutungamiri weMDC mumwe wevatevedzeri semudzimai, zvii zvamungati imi emaunza kuvapa chinzvimbo chamuricho?
Zvizhinji zvandaunza Marvelous. Kutanga pandakapinda pachigaro ichochi ndakwanisawo kuti ndinge ndichiita maprograms madzimai ekutrena madzimai panyaya yeempowerment. Mukuziva kwangu iwe unoziva kuti ndine chimwe chigaro chandakabva kuwana ndichangobva kuita vice president, chigaro chinova chedeputy treasurer weWAFA Women Academy in Africa muregion medu. Kune nzvimbo dzakati wandei, about 9 countries dzirimo dzinotiita kuti tese tinge tichibatsirana kugadziridza kuti zvii zvatingaita kuti madzimai apinde muzvigaro. Uyewo programu dzandakwanisa kuita mazuva maviri mashoma apfuura ayo, ndakakwanisa kubudawo neprogramu yekuti zvii zvatingaita kuti tipedze nyaya yesexual harassment mumabasa medu uye munyika, tikaita come up nepolisi sebato reMDC kuti isu kana tiri muhurumende ndo izvi zvatingaita kuti tizopedza nyaya yesexual harassment.
Tombootarisa nyaya iyoyi yechigaro chenyu, kune vamwewo vasikana vechidiki vada kutarisa kupinda mune zvematongerwo enyika, zvii zvamungavakurudzire kuti vaite zviri nyore here?
Ndingangovakurudzira Marvelous kuti hapana chisingagoneke kana iwe uine chinangwa chaunoda. Chandingangoda kuvanasikana ndechekuti kana wada kupinda muzvigaro izvozvi zvematongerwo enyika, unofanira kuita nemwoyo wako wese uye uchigadzirisa kuti kana uchinge wapinda zvirimo zvimhingamupini zvinodzorera mumashure. Asi iwe nekuti unenge uine chinangwa haufaniri kutarira zviri kumashure. Kuvanasikana vazhinji chandingangoda kuvakurudzira kuti chigaro unokwanisa kuchiwana pasina kana zvawaita kana kuti waita fevha kune umwe munhu, kunze kwekungomira iwe uri pachokwadi uye nekutarisa kuti zvii zvaunoda kuti madzimai nevanasikana vazoita vachitarisawo kuti dai taita zvinhu zvakadai mushure mekunge vadzidza kunewe. Saka chikurukuru kunzwa mwoyo kuti ndo zvandinoda uyewo maneja kuti zvii zvaungaita kuti usvike pachinhano chaunenge uchida. Zvizhinji zvingarwadza asi hapana chisingagoneke.
Takaona muchidomwa muchipiwa chinzvimbo chitsva pane zvakataurwa nebato renyu kuti muchange muri kuona nezvemuparamende, munotora sei izvi?
Chekutanga ndoda kutenda kuna president wangu baba Nelson, advocate Nelson Chamisa, vakaona zvakakodzera kuva nechivimbo neni. Haizi nyore kupiwa chigaro sechandakapiwa. Kazhinji kana zvichinzi party building, kureva kuti ndichange ndiripo kuita oversight yekutarira mushandiro unenge uchiita bato redu uye kufambiswawo kunenge kuchiita bato redu. Saka haizi nyore kupiwa portfolio yakadaro, saka ndoda kuvatenda. Uyewo chimwe chacho chekuti ndizoita oversight mudare reparliament, handingazvigoni ndiri ndega. Ndinoziva kuti ndichada kubatsirwa nevazhinji kuitira kuti musangano wedu unge uchisimukira. Asi zvikuru sei kunyanya panyaya yeparty building, ndinoona vakaona zvakanaka kuti kuda saamai unenge uri mai vanotarira kose kune vana baba, vanakomana nevanasikana. Izvozvo zvinobatsira kuti kana ndiri saamai ndine zvizhinji zvandinoonda kuti apo panoda kugadziriswa, apo panoda kugadziriswa. Asi handingazvikwanisi ndiri ndega, ndingangoda kurudzira vasikana vazhinji navanamai kuti ndezvedu tose uye vanofanira kundibatsira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Mataura imi vasikana vechidiki pamentorship pane zvamurikudza here kudzidzisa vechidiki varibato nei?
Hongu Marvelous, ukatarira pandakatenderera muZimbabwe ndichitsvaga kuridziro kuvanhu pataienda kusarudzo, programu yangu yanga iripo yekutanga yanga iri issue yementorship. Ndaona zvakanaka kuti tiite basa iri rekusimudzira vanasikana, nekuti vazhinji isu vakuru kana tapinda muzvigaro hatitariri vari kumashure, tinokanganwawo kuti pakufamba kwenguva tiri kuchembera. Vazhinji vanotadza kuziva ipapo, tongoda kuramba tiri mupawa. Saka ndakaona zvakanaka kuti aiwa samai tofanira kuti ndiite mentorship, vana vedu tivadzidzise kuti kana isu tichinge tabva vatore mabasa vasimudzire musangano wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Linette Karenye Kore, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinodzidzisa nekubatsira vanhukadzi. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Takanangana nekucherechedzwa kwemwedzi uno wagumi guru semwedzi wekudzidzisana pamwe nekuyeuchidzana nezvechirwere chegomarara.
Ndiregani kuchingamidzei vateereri, mufaro wangu kuve pachirongwa. Ndinonzi Temba Nzounhenda, ndiri organizing secretary kana kuti murongi wemabasa muboka revarume rinonzi Varume Svinura Ivhukani Madhodha Men's Forum Trust of Zimbabwe.
Nhasi vanzounhenda, tiroda kumbotarisa mwedzi uno wagumi guru, mwedzi wekudzidzisana pamusoro pegomarara breast cancer month. Imiwo sesangano, zvii zvamuri kuitawo kuyeuchidza vanhurume mumwedzi uno wagumi guru?
Mumwedzi uno wagumi guru tinosangana nevarume, tinotarisa munzvimbo dzinoungana varume, mungave mumamens fellowship, mungave kana mumabhawa chaimo, tinopinda tichitaura nevarume tichivadzidzisa nezvegomarara. Asi mwedzi uno wanga wakanangana negomarara rezamu, chinove chirwere chinofungidzirwa kuti chinobata vakadzi voga. Asi ongororo dzakaonekwa kuti chero varumewo vane miri yakakura kura yatingati vanhu vari fit vaya, vanokwanisawo kubata chirwere chemazamu. Zvekutoti mukatarisa vamwe varume vane mazamu akakura anotoita kunge mukadzi. Saka vanhuivo vanofanira kugarawo vachitarisa kuti havana here mapundu ari kuita mazamu mau, because vanogona kubatwawo nebreast cancer. Asi haisiriyo, harisiro gomarara rega rinobata vanhurume. Yatinoti number one killer kana kuti chirwere chegomarara chinonyanyouraya varume kunyanya-nyanya iprostate cancer. Iyoyo tinoidzidzisa varume zvakare. Kudhara vaimboti tangai kutariswa kuti hamuna here chirwere cheprostate cancer kubvira pamazera e60 zvichikwira, but iko zvinoizvi zvinotoona kuti veutano vaakutokurudzira kuti kubva kumakore anenge 35 vanhurume vaakufanira kunoscreenwa kana kuti kunotariswa kuti havana here chirwere cheprostate cancer. Kunewo mamwe magomarara anongoonekwa achiitika aya angave reganda, mamwe anoitika mumapapu, mamwe anoitika mupi, magomarara anouya pakasiyana-siyana. Saka kazhinji kachona tinotaura nezvazvo, asi patinotaura nezvazvo tinotaura nezvazvo kwete semadhokotera, tinotaura nezvazvo sevanhu vanoshanda nevanhurume nevanakomana.
Asi muri kuona dzidziso dzenyu idzi dziri kutambirwa sei? Nokuti vamwe vanhu vanogona kuti kana vasati vazivikana kana kubata kuti vane chirwere ichocho, vanotoona kunge vanzounhenda vari kupenga.
Hongu izvozvo zvaimboitika kunyanya, asi iko zvino ukatosangana nemunhu akadaro, kazhinji kacho haisi nyaya yekuti haadi ruzivo, inyaya yekuti anenge akufunga kuti dzave nyaya dzemari dziri kutaurwa bhozi. Vanoziva kuti kurapwa muZimbabwe iko zvinezvi kwadhura. Chero ukanzi uende kunze kwenyika kunorapwa, kuti utanganezve nekutsvaga mari idzodzo dzakawandisa, iko zvino utano hwodhura. Asi vanhu vese vaakutambira ende vaakuzviziva kuti kenza chaiyo chinotove chirwere chakaipisisa kana kuti chinouraya kukunda kondisheni yaityiwa nevanhu iyayi yekuve neHIV and AIDS. Iko zvinezvi kenza iri kuuraya kukunda ipapo, ende tiri kutokurudzirawo chero even patinotaura nevehurumende nevezveutano nevaya masangano akazvimirira anobva kunze, tiri kutokurudzirawo kuti mari iwandire kuzvirwere zvakafanana nakenza ikoko, bhozi hakusati kwave nemari dzakakwana dzekuitira kuti dzibatsire vanhu ivavo. But vanhu vaakutambira dzidziso iyoyo, asi kungoti munhu kana achizenge audziwa dzimwe nguva kuti unacho chirwere, dambudziko rekuti munhu anogona kuve mudenial kana kuramba kuti aiwa inini chaiyere, handibatwe chirwere ichocho, ichirimo muvanhu.
Tinoona vakawanda vachine tarisiro yekuti ukaita gomarara kana yavangati nhuta iyei, unofanira kutenda kunorapwa kuchivanhu kuti ipore. Muri kupa batawo sei?
Challenge yatinosangana nayo chete ndeyekuti hatikwanisi kurambidza vanhu kuti musaende kuchibhoi, endai kumadhokotera echirungu, nekuti isusu hatina scientific evidence inoratidza kuti kuchibhoi hazvishandi kana kuti kudi. Asi zvatinokurudzira ndezvekuti kana takatarisana nechipatara kana kuti vanachiremba vechirungu vanoita matests anoratidza kuti iwewe une gomarara rinonzi chakati, rave pastage yakati, chiremba wotokudza kuti chiremba anogona type yegomarara raunaro ndichiremba akati wopiwa specialist anoenderana naizvozvo. Kuchibhoi dambudziko rakunaro nderekuti hongu variko vanotopa mishonga yechibhoi, vamwe vatinonzwa chiti ndakapiwa wechibhoi vakapora, asi havakwanise kupatsanura vazhinji vacho kuti ikenza iyi inoda mushonga wakati. Kwavo kune ndofunga yatinoti pachirungu one size fits all, yekuti mishonga yavo inogona kunge iri imwe chete, ende hapana paunozomboona bhuku ravanotarotika takazotesta nhingi tikaona ane kenza iri pastage yakati takazomupa dosage yakadai. Ndo dambudziko tinozosangana naro, asi hatimhure mishonga yechibhoi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru wanzo, nenda nokuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, neniwo ndinotenda. Ndinoti mumwedzi uno waOctober ruzhinji rweZimbabwe kunyanyawo takatarisana nevanhurume nevanhukomana, ngaticherechedzei chirwere chegomarara. Chiri kuuraya vanhu vakawanda vese, varume nevakadzi. Saka ngatiwanei mukana mudiki wekuti tikawanawo pari kutariswa kuti hauna here gomarara iroro, aiwa enda unobatsirwa. Ngatitange nana Cancer Association of Zimbabwe, vane mari dzavo ngatipinde mune machiremba anotibatsira mazuva ose, anotiita screening voti refer kuenda kwatinobatsirwa. Ndatenda hangu.
Vatemba dzounenda vanove munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha Men's Forum vari parunare muHarare neStudio 7. Mitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Mushowani Stars 3 Triangle United 1, Yada 3 Manika Diamonds 3, Teru 1 0 Chapungu 0, Erentaus 3 Black Rhinos 0.
Mejua
True
Brother Baja Njaba
Dibaini Mojira Kani Jara Mishaura Nemoyo Andi Mojara Mugajime Mojo Mano Gara Ajindi Baini Nihari Gubara Timiyanya Kuberega Anya Kutumura Nimi magatabura, magatambura Nimi mwana wenyu mama na bambera Ndangane kutenda na zinda wambera Da wambera mawogo mama Mama, mama Na wambera mawogo mama Mama, mama Da wambera mawogo mama Mama, mama Da wambera mawogo mama Mama, mama Inzwai mama ama ime munu Mfara wanji nao hauna muganu Shkanu kushanu zaroga na shanu Zerola shanu zaroga na shanu Nino rakutena beze pamaga tema shamu Musinga tarize mumu Beze pamaga biga, beze pamaga wacha Beze pamaga punza za kawura tich
Nako kambo mama kubva kuna Enzo Aishal. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzedu dzanhasi. Mumwe wevanhu vakasungwa nenyaya yemahelmeti emapurisa anonzi akawanikwa muHarare, vatafadzwa Hilton Tamangani, vanoshaya vari muusungwa kuHarare Remand Prison. Sangano reSADC rokurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe pamwe nevamwe vakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Wachawa amapolisa wabotshwa ubevele ngumuntu ozithengiselayo eHarare. So ekubotshweni kwakhe mamhlukumezile ngezindlela okugcine esisenza ukuthi alimali.
Kulo wesilisa obephila ngokuthengisa esitaladeni ofele ejele ngemva kokutshaywa ngamapolisa eHarare ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo.
Kulobuzima nge-drought lesilayo izulu lingaze line asingeke sanelise ukubulima ngoba idonki azingeke zidonsi ikhulu inkomo zingeke zidonsi ikhulu.
Abesifazana bemaphandleni bakhala ngendlala lokusilela kwenhlelo zentuthuko ezigabeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo isilisa obephila ngokuthengisa esitaladeni obhubhele entilongweni ngemva kokubhaxabulwa kabuhlungu ngamapolisa eHarare ekubotshweni kwakhe ngeviki edlulileyo. Umnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani ufele eHarare Remand Prison ngemva kokwalelwa ukuya kwelatshwa ephandle kwejele. Utamangani ungomunye wabantu abalichumi lanye ababotshwe ngomgqibelo duzane lesigodlo seMDC besethezwa umlando wokutshaya ipolisa kanye lokuba lesandla kudaba lwengwane zamapolisa ezibikwa zatholakala kulesi sigodlo. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uKamangani wahlukuluzwa ngamapolisa waba manxeba-nxeba emzimbeni wonke. Labanye abasolwa ababikwa labo belimele kakubi. Inhlanganiso le ithi okudanisayo yikuthi yacela ukuthi umnumzana Tamangani akhululwe ukuze aye kwelatshwa ephandle kodwa iziphathamandla zakwalalokhu. Akukacaci ukuthi uTamangani udlule namuhla kumbe izolo ebusuku. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umufi wavalelwa evele engaphilanga kuhle. Kodwa elinye lamagqwetha amela uTamangani unkosazana Idirashe Chikomba weZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi lokhu akusilo qiniso.
Kulama measures akadethethe ukuthi akwazi ukuthola i-medical assistance. Manje unfortunately amapolisa labo manje bebengadecide in our favor. So ngenxa yakhonokho ugcine esefela in police custody engatholanga i-bail.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lundoda wabotshwa evele ezigulela. Yebo kunjalo yini?
Athina sivumelani nakho ngenxa yokuthi ngumuntu owachaywayo ngomgqibelo odlulileyo. Wachaywa ngamapolisa wabotshwa ubevele ngumuntu ozithengiselayo eHarare, edolobheni eHarare. Uchayiwe uthethe chayiwe wasebotshwa. So ekubotshweni kwakhe kanye bamhlukumezile ngezindlela okugcine esisenza ukuthi alimali. Lingakhanyela lizabona ukuthi ube lezilonda and belimele. So asivumelani nakho ngoba ngumuntu okade eziphilele kodwa olimele ngenxa yokuthi uchayiwe ngamapholisa bamhlukumeza ekubotshweni kwakhe. So aso muntu adegula asivumelani lakho at all.
Manyathelo bani elizawathatha pho phezu kwalo ludaba?
Amanyathelo esesiwathethe ukuthi for ababili ngoba bebebathatha abantu akade belimele. So for ababili abaseleyo sizakwenza ama-applications, ama-agent applications ukuthi bekwanise ukuthola ukuncedwa ezibhedlela. Ezingekho isibhedlela eze PCS pho osesishile singuthi siyenzile ama-legal actions against even abeze PCS akade in custody kibo even umantu okade senza indaba le ngenxa yokuthi amagqwetha ethu ayenza in application phambi kwamantshi lo kodwa akazange barule ukuthi ayebonwa ngabodokotela out of custody. So ngendaba yakhonokho sibona ngani kumele laye abe answerable ekuthini why wadenya i-bail ngoba sizokuthiwa yena wagula ngesikhathi sakhona but wakwanisa ukuphuma waphiwa ama-off days waba-off sick kodwa omunye umuntu inezimatshiza kade yisibotshwa bekumele ukuthi ethole ukuthi elathwe ngaphandle kwejeli kodwa akakwanisanga ukuthi athathe ama-steps okuthi kwenzakale khonokho.
Ngamanye amazwi uthi lizamangalela umantshi labamajele kuyabe kuyikubabophisa kuphela kumbe lizafuna lokuthi umndeni uhlawulwe?
Sifuna ukuthi umndeni uhlawulwe ngesenzakalo lesi ngenxa yokuthi impilo yomuntu iqakatheke kakhulu and njengabantu abamela ama-human rights siyakwazi ukuthi i-constitution yethu ku-section 48 yakhuluma ukuthi impilo yomuntu iqakathekile kakhulu and isehlakalo lesi sisitshengisa ukuthi impilo yomuntu abayenzanga yaba important. So ngenxa yakhonokho sibona ngani kumele umndeni womufi uhlawulwe.
Unkosazana iDirashe Amanda Chikomba ligqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sixoxela eseHarare. Abalwela amalungelo oluntu kanye lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa baswele kakhulu uhulumende phezu kwesehlakalo lesi besithi igazi likaTamangani lisezandleni zakhe. Sixoxela omunye wabalwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
Indaba ka-Rasta lo obhubhileyo nje indaba ebuhlungu njalo edanisayo sibili ukuthi amapholisi angaze atshaye umuntu azagcina ebhubhi njalo basuke lapho bamfake ku-remand bamyalise ukuthi athole usizo lokuyalatshwa njengalokho kwakufuna ukwenziwa ngabameli bakhe abayeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nje into etshengisayo sibili ukuthi uhulumendelo uzimisele ukuceda abantwana bakaZulu munye ngamunye nje ngoba singakhangela ukwanda kwenamba yabantu abasefileyo kusukisela uhulumendelo eqalisa ukubusa kuze kube kathesi isiningi kakhulu okokutshengisa vele ukuthi sizagcina siphela sonke lapha eZimbabwe.
Ungathi kuvezani ngendlela amalungelo oluntu aphathwa ngayo elizweni?
Hayi, lokhu nje kusegcekeni kuveza nje ukuthi amalungelo kaZulu nje ka-respecta njalo ayabhihlizwa njalo uhulumende lo uzimisele ukuthi amalungelo kaZulu ahlukumeze ngaziphi indlela. Lokhu nje okuba eyinye yembangela yokuthi uhulumende lo aze agcine aphiwe izijeziso lezi abasefuna ukukhala ngazo kathesi kodwa bekhohlwa ukuthi izijeziso lezi zivela ngenxa yokuthi bona babhihliza uZulu njalo be-abhiza amalungelo kaZulu.
Kodwa uhulumende uthi umufi wabotshwa evele engaphilanga kuhle.
Ukuthi ubotshwe egula kumbe engaguli ayisiyo ndaba, kodwa indaba ekhona ngeyokuthi batshaya umuntu waze wacina wafa. Umuntu thina singalwa sibabili singabangani, wena ubusubhubha ngemva kweviki kumbe kwamalanga ambalwa, oyabe ebulele umuntu nguye lo ocinileyo ukutshaya nalo muntu. Umuntu lo wabotshwa watshaywa ngamapholisa walimala, umfanekiso yokulibala kwakhe sinayo sayibona. Abameli bakhe amaloya athi afuna ukuthi ayokwelatshwa ukuthi athole usizo ukuziphile yakhe ilondolozwe, kodwa amapholisa kanye nekhoti babukhaya besala bengafuni ukuthi idaba lwakhe aze agcine ephiwa ibheli yokuthi elatshe. So amapholisa esesala khathesi ngoba vele sekulicala, so kabafuni ukuthi bangahanjiswa emakhoti basiwe sesebedinga nje ama-reason amaningileyo.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fowembula.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi uhulumende kumele athuthukise izigaba zabo ukuze labo baphile ngokufanayo labanye babo abahlala emadolobheni. Lenkuthazo iza kusanda nanzwa usuku lwabo mama bemaphandleni emhlabeni jikelele ele International Day of Rural Women. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Omama basemakhaya bathi ukubhidlika komnotho kanye lendlala ekhona sekudala ukuthi babhekane lodubo oluphindwe kabili. Iningi labomama lithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuthuthukisa impilo yabomama emakhaya. Unkosikazi Nokuthula Dube Stezi uthi abasafuni ukuthi bayeyiswe ngenxa yokuthi bahlala emakhaya.
Lathi sifuna impilo yenaleyane empilo emadorobheni. Sifuna ukuthi siphile njengabomama bemadrobheni, singathi lapho esifika khona seyisho ukuthi kulabo mama bemakhaya. Asisakufuna ukuthwala inkonxa emakhanda. Sesifisa ukuthi impompa zibuye, sithi sifisa yonke into eyenziwa ngumama osemadrobheni ayenziwe njengomama wemakhaya. Lathi sifisa impilo yena leyana ephezulu ukuze lathi singeyiswa ukuthi omama bemakhaya.
Unkosikazi Dorcas Mafo yemayezane uthi ufuna uhulumende abancedise ukulima lonyaka ngoba izifuyo abazisebenzisayo ekulimeni zicuba.
Kulobunzima nge-drought lesilayo, into esihluphayo ukuthi izulu lingaze line, lingaze liqalise kathesi, asingeke sanelise ukulima ngoba idonki azingeke zidonse ikhuba, inkomo zingeke zidonse ikhuba. Esikucela kuhulumende, sicela ukuthi asininge ama-target ukuthi la silimisane nje njengabomama.
Ukansila kwa-2 esilikwe eGwanda North, uNkosazana Zweli Banzi Mpofu uthi omama abaningi babhekane lodubo lokusilela kokudla njalo kuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphathise.
Omama yibo abavuka ekuseni bekumele bakhangele bacabange ukuthi kuzadliwani vele emulini. Indlala ababhekane layo inkulu okunye okumangalisayo okokuthi behlula lokuthi bangathini njengabesifazane. Yebo kukhona ukudla okuholiswa kwabanye labanye kwe-social welfare, kodwa kuvele kakuyindawo ngoba kuthi lanxa kusithi kuyafika futhi umuntu vele sehamba wakwerete ezinye izikwerete ezempupho ukuthi nxa efika ihlifikeleyana impupho ayidlulisele phambili. Abantwana basale stili behlaba umkhosi bekhangelane le ndlala egumeni.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe uNkosikazi Juliet Ntiwane uthi njengenhlanganiso bafundise omama abaningi emakhaya ukuthi balwele amalungelo abo. Uthi njengabomama bafuna ukuthi babe lokuhlaliseka bese emakhaya abo.
Ubugebengu abuvamile, ngikhuluma kunje sesiklinile indawo esecondary, amapholisa abuya, ipolice base isivunyelwe ukuthi iza kuba khona. Thina njengabomama be-orders ngenye achievement esiyibonayo ukuthi singomama bemakhaya singakhuluma ukuthi sifuna intuthuko iyenzakale.
Usuku lwabomama bemaphandleni olwe-International Rural Women's Day lunanzwa mnyaka yonke mhla zili-10 lanhlanu kulinyanga kaMfumfu. Kusenjalo kolunye udaba amaSuthu, iningi labo kungababalisi bagqube umhlangano kuliviki eGwanda befundisana ngokubhala ingwalo zeSuthu ezizafundwa ezikolo zemfundo yaphezulu emasekendari. UNkosikazi Maritha Dube, umqeqeshi wendimi zesiSuthu eMidland State University, uthi abafundi abakubanga lesikhombiso grade 7 babhale imihloliso yesiSuthu lonyaka njalo kuyadingeka ukuthi kube le ngwalo abazazifunda lapho beqhubekela phambili ngezifundo zabo.
Babhalile imihloliso ka-grade 7, so okunazeleyo ukuthi akulamabhuku ka-form 1. Yikho abantu bebehlanganiswe endaweni ezijene kodwa kakhulu bekungababalisi abakhuluma isuthu. So ngaleyo ndlela abasuthu bebehlangene beveza njalo lokuthokoza kwabo ukuthi sisuthu sesabhala.
isiSuthu, isiKhalanga kanye lesiVenda nezinye zendimi esazifundiswa esikolo ezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibongeke ijaha lezansi u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje singene kuhlelo lwabesifazana silo sithanikile mhlanga weStudio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumgcini sihlalo wesigabeni seMathebelele North kunhlanganiso ye-ARTUZ elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni. Sicubungula ubunzima obubhekane lababalisi kanye labantwana ngesikhathi umnotho welizwe unzima njalo ababalisi laba bephakathi kokutshengisela.
Emaphandleni kunzima ngoba bekuma ukhangele emaphandleni intengo idake ukuba phezulu kudlula intengo engaphi etholakala emadolobheni. So vele kunzima even nabantwana bona besibafundisa emaphandleni. So kunzima kakhulu, abanye babasaba ukuthi bafunde kuhle ngiyabona lokudla kuyabe kungekho emakhaya. Njalo futhi amabalisi athi asisakwanisi ukuthi sithenge izinto la ngoba kwabamanye kwezinye indawo bakuthatha ngani ngemali yaphandle ukudla okuthengiswayo. Ukuthi thina umbalisi ngeke uyithole leyo mali yangaphandle. Abanye njalo ngabafuna imali yephepha uyibambile sibili esandleni. Manje njengombalisi yabungela imali oyibambayo esandleni usisebenzisa amakhadi yabo ikhokheti, kwezinye indawo kusathengeki ngemali zonezo.
Yiziphi impahla ezidula kakhulu khona ngapho emaphandleni njalo baningi yini abangemukeli ikhokheshi?
Because ziningi indawo eziningi ezingayamukeli ikhokheshi. Bafuna imali mali ngoba bathi kuyahlupha ukuthi beyoda nge-ikhokheshi lapha baboda khona bona boda ngemali abayibambe esandleni. Kuba nzima kumuntu umbalisi ongatholiyo le thuba lokuthi ahamba aye edolobheni ayethola imali yokuthi anjani athole imali leyo ngoba yena uba khona ngomvulo kusiyathi kuleyo slasi kuthola kuphela impela aziko ukuthi amabhenki avala ekuseni ngo-11 kumbe kwezinye isikhathi uyithele le mali yakhona. So kuba nzima, impilo ibe nzima. Kwezinye isikhathi abavumayo imithengo yangkhona iphezulu kakhulu ukuthi vele umuntu umbalisi ngekazayiyenelisebenti ukuthenga into elula nje ekhiphe kwezinye indawo.
Abantwana besikolo-ke bona bayenelisa yini ukuthola zonke iy'mfanelo zabo zokusebenzisa isikolo?
Abantwana bathathu abatholi imfanelo ezenelayo. Kusokunzima silokwesa la ungumbalisi yakukhangela abantwana uzibazele emakhaya kunzima. Into leyo emnotherizi ibambe wonke umuntu nje jikelele. Emaphandleni kunzima kakhulu.
Kodwa liyaye libe lalo uhlupho loluyana labantwana abaswela impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini okunjengama-sanitary pads kumbe kulezinye inhlelo yini ezikolo ezenza kube ngcono ukwenza ukuthi labo bebuye ezikolo?
Zikhona kodwa inhlelo ziba khona kodwa azikhona insuku zonke. Ziyabuya ingxenyekelo zenze ngawani ngomnyaka baba banikeze kawani ngomnyaka bahambe. Aso nto ehlala ikhona ukuthi maybe sikhangele nyanga nenyanga kulo muntu obuye ezoncedisa. Hhayi abanye begcine bengabuya esikolo ngoba ngalazi imfanelo. Omunye besebesebenzisa into ezingahlanzekanga ukuthi khona ukuthi ngesikhathi sona siyanga. So kuba kunzima kakhulu emntwaneni oyinkazana.
Imbadalo yamabhasi lokhu iqansa yini njalo kulowula yini lokhu ebantwini abalemuli emadolobheni kumbe kwezinye indawo?
Intengo yamabhasi isinzima kakhulu vele. Ilizwe eliningi lizabhidlika ngendaba yena le ngoba uzathola ukuthi uhambo olunye lokusuka endaweni enjengasebhinga umuntu ezobamba kobulawe lapho kule muli phezulu ukuthi azozokamaa ukuthi abuyele elinye njalo sokuyi-3 umbalisi njengasenelisi ukuthi akhiphe imali yokugada asale le mali yokudla.
Libone ngalo uhulumende uzalalela isikhalazo zenu yini njalo liyathemba ukuthi imali yokuthi ayiholise ababalise ngabe layo? Sibone ukuthi ilizwe lonke nje libhekane lobunzima kumnotho welizwe.
Thina isifiso sethu ngesokuthi basizwisise basilalele babone ukuthi thina sisebenza
ukufuna ukuthi sifune ukuthi siyeke imisebenzi siyabantwana bonke kodwa sokusiyalela sina njalo asikwazi kodwa sikhanyelele ukuthi uhulumende asizisise ngezikhalazo zethu ngoba lathi kuyazizimela nababahle.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleleni North kunhlanganiso ye-ARTUZ elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazana. Siziphetheke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejaheli dala uChris Gande.
Alingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa loDokotela Duduzi Wencube owenhlanganiso ephathisa abasakhulayo ethiwa Youth Matrix. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabona.
Ya, ungasitshela ngenhlanganiso yenu leyi iThe Matrix ukuthi ngeyani kade kahle inhlanganiso la?
Okay, inhlanganiso yethu iThe Youth Matrix yinhlanganiso ephathisa abancane aged 13 to 25. Siyaba empower, siba equip ngama skills abangasebenzisa empilweni ukuba bazikhuphule, abangasebenzisa ukubana bathole imisebenzi like ama employability skills, lokuthi nxa si identify abangabe bebancane kodwa bengathi bale ama entrepreneurial skills siyabaphathisa ukubana bavule ama business, njalo abangathi bale ama challenges njalo siyabasiza ukubana bathole usizo oluqondileyo ukwenzela ukuthi umntwana ngamunye ngamunye athole ithuba empilweni engazali phandle.
Liphathisa abangapi abeZimbabwe kumbe khona ngapho kuphela kweEngland?
Saqalisa eUK kodwa iaim yethu ukuthi siexpand siye emazweni athile. So into esayenzayo saqala sakha imodel esayabona ukuthi iyasebenza internationally eyokuthi siza abancane sayakhela ngapha eUK. So imodel le sithethe siyakhile yasikhanya iyamukelwa sibili ngoba eZambia bayamukela bayayifuna, eNigeria bayayifuna, eUganda bayayifuna, eZimbabwe bayayifuna, but ngesikhathi kufanele sihambe layo kwakuyisikhathi kutshintshwa uhulumende, so sabona ukuthi kwakungaso sikhathi esifaneleyo ngoba kwakulokuxokozela okuningi, but ithemba lokhu lesifiso sikhona ukubana siye fikisa lati khona ngali support, but abase UK abeZimbabwe balufikelela loluncedo.
Akusichazisele ukuthi asithi ngingokhulayo ngifuna uncedo lokuqalisa ibhizimusi ngingayenza njani?
Siyakhangela indawo lapho khona, siyazi imithetho yakhona pho kulelo lizwe ukubana ngoba indawo ilizwe ngelizwe lemithetho yayo ekuqaliseni amabhizinisi la kuregister lani lani, njalo bese sikukhotsha ke sibona ukuthi i-chosen area yakho iyo yini area ehambelana lawe, njalo iyo yini area ololwazi ngayo, njalo yi-area opassionate ngayo, njalo sizama ukuzwisisa ukubana vele okwenza ufuna ukuqalisa i-business ku-area naleyo kuyini, luthando lwento yakhona, lulwazi kumbe nje ubone ithuba lokuthi wenze imali, bese siku coacha ke ngendlela efaneleyo according to ama findings ethu.
Lingaphathisa umuntu nemali esingathi ngesilungu maximum enganani?
Nxa umntwana ese UK kule ndlela ezine ezokubana bathola imali kulama funding i-government ayawafaka eceleni ukuba bancedise abantwana njoba kulamsebenzi kwezinye indawo, so ukuthi bathi abanxa bekwanisa ukuthi bavule ama business, so kulama government funding kulama grant then amanye amazwe akula ncedo olunjalo particularly Africa so thina silama grant esiyawafaka ndawonye njenge-organization esawa accessela abancane bakwamanye amazwe sebe sibona ukuthi balama skills anjengawonawo so siyakwanisa ukuthi nxa kuyukuthi sibona kuyi-business esibona ile future sibona ukuthi i-business ekhaliphileyo siyakwanisa ukuthi sisupporte ngemali lakho as well as i-training.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga kakhulu balaleli. Lingasilandela umsebenzi yethu ku-www.theyouthmatrix.org.
Ngobo Facebook, labo Twitter ke?
Lakho yi-The Youth Matrix konke ndawo.
Sibongile kakhulu. Loke ngudokotela Duduziwe Ncube ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilalo.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo namhlanje imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League iqembu leMushowani libhaxabule eleTriangle United nge-3-1. Yada 3 Manica Diamonds 3 Telone 0 eChapungu 0. IHerentals ibhaxabule iBlack Rhinos 3-0.
She's fine, she's pretty, she's fine. She's fine, she's pretty, yeah. Icheria, my kind of cheria. 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 Yelling not exist, super thick, slick beauty. How can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece. Take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Kiss the cold, ever since. Always feel, never bet. White be material. She's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make that best intro. Every chick's jealous. She's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous. She's the one that wanna be. Every chick's jealous. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swing, slipping for the black magic. I got me an upgrade, but when I'm my ex, there's a styling and she's here now, she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I say I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Cheriyami ngomsiz K esabelange kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. omunye wabalichumi lanye ababotshwe ngeviki edluleyo phezu kodaba lokutholakala kwengwane zamapolisa umnumzana Tafazwa Hilton Tamangani ufele entolongweni yeHarare Remand Prison ngemva kokubhaxabulwa ngamapolisa. Abesifazana bemaphandleni bakhala ngendlala lokusilela kwenhlelo zentuthuko. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.